Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 21 Gubhumbi 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vazhinji vari kuratidza kusafara nekupinzwa kwezvechitendero munyaya dzezvematongerwo enyika kuri kuda kuitwa nebato reCitizens Coalition for Change. Musangano wekurima kwegorosi wa2023 uri kuitwa kubhanketi mudunhu remashonaland west nhasi chishanu. Zvizvarwa zvezimbabwe nhasi zvichataridzira muguta rewashington dc pamusoro peuori huri kuitwa muzimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Zvichitevera kubudiswa kwezvimwe zvinodiwa nebato reCitizens Coalition for Change kuti munhu abvumidzwe kumirira bato iri musarudzo, vanhu vari kupa pfungwa dzavo dzakasiyana-siyana paTwitter. Citizens Coalition for Change yakabudisa gwaro rinobvunza vanhu vanoda kurimiririra musarudzo mibvunzo yakasiyana-siyana, asi mubvunzo uri kushorwa zvikuru ndewekuti munhu anoda kumirira bato iri musarudzo anotambira Mwari musiki here. Izvi zviri kushorwa nevazhinji, ukuwo vamwe vachitsigira Citizens Coalition for Change. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti apa CCC yapotsa vachiti bumbiro remutemo rinopa chizvarwa cheZimbabwe chega chega kodzero yekushumira kana kusashumira, vachiti zvechitendero handizvo zvinofanirwa kutariswa mukusarudza vatungamiri.
Iya, kana zvasvika pakunge pachipinzwa Mwari kuti munhu akwanise kupinda panzvimbo yekukwikwidza munyaya dzepolitics, zvinenge zvatoshata. Handiwo matongerwe angazoitwa nyika iwawo kuti titi vanonamata voga ndo vanogona kunge vachiwana zvinzvimbo. Tinoito toona kuti pavhiringwa tofunga kana iro bumbiro romutemo weZimbabwe pacharo tofunga rine panotivo kune freedom of worship. Zvinoreva kuti kana vasingadi havo kunge vachishumira hazvirevi kuti vachasarudzwa vorashwa uko. Masarudzire wayo anenge akatoipa. Zvekare kuti munhu azvipupurire oga kuti commitment yangu kunyika yakamira sei, ndipo pandoona kuti pavanogona kutadza ipapo kuti security yavo yokunzvera munhu kuti ndowo mubato redu here chaiye chaiyo, nemoyo webato redu haufaniri kunyanya kubva kumunhu wacho unopika, nekuti munhu unogona kupika nhema achingoda kupinda chete papolitics. Zvekare munhu unogona kungoti handiri wekushumira Mwari, iye asiri wekushumira Mwari. Panofanira kunge pachiita atingatisu mareference, vapupuri vamwe vanogona kuti iwewo zvawati wanominatwa apa kana unoda izvi, ndavapi vamwe vanokupupurira? Vanokupupurira vacho vanoda zvezvekare kuzonzverwa kuti handi hama dzako here, nokuti kungoti munhu anziye unopinda unochitendero here unogona kuti hongu ndinacho. Asi nyaya yokushoko iyi yezvamwari ngaibude mupolitics, nokuti church nenyaya dzematongerwo enyika zvinofanira kunge zvichiparadzaniswa.
Inga mubumbiro remutemo wani ichiisa Mwari pamusoro, saka tichiona kana mutungamiri wenyika achitora mhiko unenge ane bhaibheri, nhengo dzeparamende dzinotora mhiko nebhaibheri, vachiti izvo zvinoratidza kuti matongero enyika nezvechitendero zvinhu zvimwe chete. Munoti chii kwavari panotaura izvi?
Zvinogona kunge zvakadero mubumbiro romutemo, asi ngatizive kuti hapana manikidziro yokuti zvazvakanyorwa mumbiro romutemo nenzira idzodzo munhu unofanira kunge achishumira aiwa muZimbabwe. Ndofunga mumbiro romutemo iroro zvekare rinofanira kunge rakatonyorwa kunzi muZimbabwe mune freedom of worship, kana kuti mune kodzero yokushumira zvaunoda kana usingadi kushumira, kana uchida kushumira vadzimu vako, zvirimo mubumbiro rimwe chete iroro. Saka zvokuti paunozodzikwa unobata Bhaibheri, kana uchida hausungirwi kubata Bhaibheri iroro, nokuti mutemo uyo webumbiro romutemo zvekare rinopa protection kumunhu unenge asingadi nezvamwari, asi basa rokutonga pamwe achirigona.
Muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Vachinyora paTwitter pavo, nhengo yeCCC vamakomborero haruzivishe vanoti bumbiro remutemo rinokurudzira zvechitendero, vachiti ndiko saka tichiona kuti vatungamiri kubva kumutungamiri wenyika, nhengo dzeparamende, makanzura nevamwe vachitoreswa mhiko paBhaibheri. Musangano wekurimwa kwegorosi wa2023 uri kuitwa nhasi kuBankhead mudunhu reMashonaland West, pasi pedingindira rinoti nyika inorimwa nevene vayo. Musangano uyu uchatungamirwa nemunyori mukuru mubazi rezvekurima Dr. John Basera. Mukuru weAgricultural Advisory and Rural Development Services Professor Obed Jiri vanoti chitiko ichi inzira yekuti vakuru vehurumende vateerere zviri kunetsa varimi uye kuti vabude nezvirongwa zvemwaka wekurima. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiwepi Jiti, kuti tunzwe maonero avo.
Chirongwa ichi chinopa varimi mukana wekutungamirira nekutaurirana zvinopundutsa pakurimwa kwegorosi, sezvo varimi varivo vanosangana nezvibingaidzo pavanorima. Minister of Lands and Agriculture namaBanks vanotaurirana navarimi, sezvo ministry inogadzirisa zvinenge zvataurwa nevarimi kuti zvisimudzirewo ivo varimi pagoho nequality uye kuti vabudewo neprofit, sezvo kurima riri business.
Zvinofanira kunge zvichidzidzwa nevarimi vegorosi ndezvipi?
Varimi vanodzidziswa pamusoro pembeu inokodzera munzvimbo dzavanorima uye uwandu hwemvura inodikanwa kuti chirimwa chibve chiine mhando yapamusoro, uye kuwanikwa kwemagetsi panguva yekurima gorosi, sezvo gorosi inoda mvura yamadiridziro, zvakare kuwanikwa kwezvekushandisa nenguva zvakaita semafuta, fertilizer, mbeu nemushonga.
Goho regorosi pamwaka rimire papi pari zvino tichitarisa uwandu hunodiwa pagore munyika?
Gorosi riri kuwanda pamwaka wega wega uye rawanda kupfuura gorosi rinodiwa nenyika yose pamwaka, pachisara rinoraudzira, chinova chinhu chakakosha pakudzinga nzara munyika. Kuwanawo mari yokunze apo rinoraudzira rinotengeswa kunze kwenyika, uyewo kuderedza mutengo wemawheat products sechingwa.
Kurudziro yenyu kuvarimi vegorosi yoti kudii nemwaka wegore rinowi?
Ndinokurudzira varimi kuti varimewo gorosi burikidza nemaBanks, maprivate partners nezvirongwa zviripo kuburikidza nehurumende, tichitarisa donzvo remuono wemukuru wenyika revision 2030. Kuwanisawo vechidiki namadzimai varimi vose mabasa, zvokudya nekudzinga nzara neurombo munyika.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Mwaive PGT, vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Nyanzvi mune zveutano dzinorumbidza zvikuru nyika yeZimbabwe mukurwisa nemabatiro ayakaita denda reHIV. ongororo ichangobva mukuitwa inoratidza kuti Zimbabwe yakadzikisa uwandu hwevanhu vane denda iri kubva pazvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana 35% muna 2010 kusvika pazvikamu gumi nezvina nemuraudzo kubva muzana kana kuti 14.2% muna 2021. Pamusoro pezvo vanhu vanopfuura miriyoni nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 miriyoni vane chirwere ichi vanokwanisa kuwana mushonga. Mutungamiri wesangano reMedical and Dental Private Practitioners Association of Zimbabwe vaJohannes Marisa vanoti vazhinji munyika vane ruzivo rwekuzvidzivirira kubva kudenda iri. Nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti hurumende yakaita basa guru.
Kurwisa kwatakaita denda reHIV kunoyevedza, kunobetsera, kunotipa zvidzidzo zvakawanda, especially zvinotakatarisana nemamatenda akaita semanoncommunicable diseases aroda kuparadza nyika, makensa, vana kensa yechibereko, kensa yemazamu, prostate, nana diabetes, blood, zvese izvozvo zvoda kurwiswa semarwisiro atakaita HIV.
Dr. Madzorera, chii chakaitwa nenyika kuti zvinhu zvisvike pazvakasvika apa?
Chokutanga, commitment yegovernment. Government yanga iri committed kuti tirwise denda iri. Government yedu ndo yedzimwe government pasi pano pese yakatanga kuva neprogramu yatinoti National AIDS Trust Fund. Pataitekisa vanhu tichiisa homwe pasaidi yokurapa denda iri. Dzimwe nyika dzakazopindirawo dzikatipawo mari yatichiri kushandisana nhasi, vana Global Fund, vana PEPFAR nemamwe international organizations akawanda. Pasina mari hapana kurwisa matenda erudzuru. Saka ndochidzidzo chokutanga. Homwe yedu yokurwisa HIV yanga yakasimba. Hatinangorwisa HIV chete, takabva tatanga kurwisa zvimwe zvirwere zvataiziva kuti izvi ndo zvinouraya vanhu vane HIV zvakaita sana TB. Saka takaona maprograma ana TB nana malaria achiiswa pamwe chete neprogramu yeHIV kuti izvo tichengetedze upenyu hwavanhu. Tikaenda mberi tikati izvino hatichadi mwana anozvarwa ane HIV. Programu dzacho dzibva dzasimbiswa mumaredhiyo, matv, munhu wese achidzidziswa, tichibvisa stigma nediscrimination. Zvakasimba, tikaona magrupu achifomewa emadrama nezvimwe zvakadero, vanhu vachitofamba from town to town, from hall to hall, vachidzidzisa vanhu nezveHIV kubvisa stigma. Zvikashanda.
Zvinhu zvimire papi iko zvino, Dr. Madzorera? Chii chakabuda kana kudzidzwa kubva mubasa rakaitwa iri?
Takaona treatment necare yeHIV ichiparadzirwa kumakliniki ese ezvino chiruka klinika diki kokuruzevha kanokwanisa kutesta HIV vachirapa ikoko, vachipa vanhu mushonga. Hapachina zvokufamba kuenda kuguta guru kunotsvaga mushonga. Iyo nyaya yedevolution yecare for HIV yakanyanya kukosha. Ndo yakaitisa kuti care yeHIV inatsa kuenda pamusoro tisvike patiri pokuti izvo prevalence yadzika. Saka tinongokurudzira kuti izvo ngatirambei takasimba tarisana nematenda manyowana ari kuuya.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vatsigiri rebato reCitizens Coalition for Change vakabatana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muNorth America vachange vachiratidzira nhasi pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC. Imwe nhengo yeCCC muzvare Perpetua Murphy vanoti kuratidzira uku kuchange kuchiitwa senzira yokushora nyaya dzakabuditswa mufirimu reGold Mafia rakaparurwa nenhepfenyuro yeAl Jazeera, iro rairatidza uori huri kuitwa nevamwe vehurumende. Vanoti vachaendesa tsamba yenyunyuto kumizinda inosanganisira reZimbabwe, United Arab Emirates, South Africa neBritain, dzinova dzimwe dzenyika dzakadomwa mufirimu iri. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Murphy.
Nhasi tiri kuratidzira kuWashington DC tiri vana veZimbabwe, macitizens emuZimbabwe, tichiratidza kusafara nekuona uori huri kuitika munyika nekubiwa kuri kuitwa maresources edu, godhi, uyezve kuona kuti vanhu vari kutotengesa nyika ivo vanova vanofanwa kunge vari varikutitungamira nekutiriritira.
Muchange muchiita zvimwe zvinhu zvipi imo muno muWashington DC sebato reCitizens Coalition for Change?
Tichange tichibatana nemacitizens, chero munhu arikunzwa kusafara pamusoro pegold mafia yatakaona, tichiona kubiwa kwemaresources emunyika medu. Saka tichange tichiendesa petition, tichiendesa kuembassy yeZimbabwe nedzimwe nyika dzakatevera dziri pedyo nesu, tichiratidzawo kusafara kwatiri kuita neumbavha hwakadai.
Asika tinoona kuti hurumende ichitaura iyo ichivo vari kuferefeta, tikanzwa zvakare Reserve Bank ichiti iyo yakuwanikwa ichifriza maassets ikadoma vamwe vanhu vanga vari imomo mugold mafia. Izvi hazvina kuwana here kana kuti munozviona sei?
Sehistory yemunyika medu unoona kuti even zvakanzwai munhu anongoswera aburitswa sezvakaitwa kuna vahanrieta. Saka isu tiri kuda kuona kunyanya kuti zvii zvichaitika kune ivo vari kutungamira kubiwa kwakadai, kuti kuve kuno vave vanoitwa brought to book through kana maparliament, Interpol anti-money laundering and smuggling nedzimwe dzakadaro. Nokuti munyika medu judiciary yachona iri tongoriwo compromised, tinoona kunge zvisingave effective zvazvinofanirwa kunge zvichiita.
Asika vamwe vanoti munenge matinonokei tichiona kuti documentary iyi yakawanikwa ichibuda muna March, imi munoti chii?
Hapana kunonoka kuripo, uye zvetakabvira kare tichingomira tichitaura nyaya yehuori ihwohwo hazvina kutangira ipapo. Pakamboshayikwa futi 15 billion yemadiamonds. Zvino zvinogara zvichiitika, asi kuti munyika medu takambondikidzwa.
Chirongwa chenyu chichatanga nguvai?
Chichatanga kuungana na 8 o'clock kuseni, tozotanga zvedu programu yedu na 10 o'clock. Tinenge tiri paembassy yeZimbabwe kuWashington pa1608 New Hampshire Avenue Northwest muWashington DC. Saka uyai tisangane, tosangana tobatirana pamwe chete, nokuti izvi zviri kuafekta munhu wese wemuZimbabwe. Nekuona kuti tine zvipata zvisina mishonga, roads akashata, tinoda kuti tive tinodyawo zvakafanana upfumi hwenyika yedu.
Imwe nhengo yeCCC muzvare Perpetua Mefi vachitaura vari parunhare naMyflas Mutanga Nyauye weStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, dzimwe nhengo dzeparamende yeUnited Kingdom dziri kukurudzira hurumende yavo kuti iongorore zvakabudiswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera pamusoro pekucheneswa kwemari nekubudiswa kwegoridhe muZimbabwe. Vakanangana naHubert Madzinire, uyo akaratidzwa paterevhizheni achitaura kuti anokwanisa kubetsera mukuchenesa mari inopfuura bhiriyoni remadhora ekuAmerica. MuNewZimbabwe.com, mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti bato reZANUPF riri kuedza kuvhiringa CCC nekupindira mukusarudzwa kwevachamirira CCC musarudzo dzichaitwa gore rino. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Takambokuudzai kuti nyika yekutongwa nembavha, takambokuudzai kuti nyika yekutongwa nembavha. Ngavasungwe paZimbabwe, ngapasungwe munhu apa, ngapasungwe munhu wese ane chekuita nenyaya dzegold, ngapasungwe. Takambozvitaura isu tikati nyika yekutongwa nembavha iyi, nyika yekutongwa nembavha, maloya acho mbavha dzoga dzoga, mamajistiriti mbavha, president mbavha. Nyika yekutongwa nembavha iyi, ngapasungwe munhu paZimbabwe apo, ngapasungwe munhu paZimbabwe apo, ngapasungwe munhu paZimbabwe apo. Hawa ndi mudhara pano paJoza, ndi mudhara pano paJoza. Sungai munhu paZimbabwe, sungai vanhu, sungai vanhu ane chekuita nenyaya dzegold, wese ngasungwa, ngasungwa apo. Tangaenda madhugu, tangaenda madhugu.
Ah, ndiri kunzwa kurwadziwa. Ko zvavanoti Jobs kala ane mhosva hongu tinoziziva. Ko ivo vezanu vane mhosva vane Al Jazeera avo vanotongwa here kana kuti ndopamunonzwa ipapo vachidaira mafoni kana pakanzi pabatwa munhu weTripoC? Ivo vava vezanu vakabatwa munonzwa vachiti haisati yasvika kumapurisa, haasi kudaire foni, ati ndiri pamusangano. Saka TripleC kana yasungwa ndopamunozobata mafoni nokuti munenge musati muri pamusangano. Musadaro vakomana, upenyu mhindupindu, muchaona zvichaitika gore rino. Munopabva chete mechida musingadi, ndiri kukutaurirai.
Nini nhau yangu iri pakuti hama dzedu dziri kuSouth Africa dzinotaurisa, dziri ikoko, dzisingauye kuzofuta, dzichigara munyika yakavakwa nevamwe, ivo vachisiya nyika yavo ichiita mabhembe, tichibirirwa. Ndo vanotanga kuposta pamasocial media, pamatwitter, pamafacebook, yohwe sarudzo dzazobirirwa asi vasingafuti. Nofunga president wedu achamisa ndaro kuti zvanza zvinogezana. Saka kana chiri chimwe chete hachingazvigizi. Saka ivo ndavawetiti muonera pamwe tobatsirana kuti tiite kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Sarudzo dzedu dzofamba tichivhota tese tine uwandu hwedu. But hazvina zvazvinobatsira kana vari ikoko vachitaura kuti ngaapinde mukomana, ngaapinde mukomana. Anopinda sei ivo vari ikoko kana vasingaise max ndatenda.
Mangwanani mangwanani. Vatereri veStudio 7 pamwe chete navashamarari veStudio 7 vanotiudza nhau dzechokwadi, vanotepfenura zvimwe zvemandorokwati. Ini ndinoda kukurudzira zvizvarwa zvose zveZimbabwe kunyanya vari muno muSouth Africa, handi kurudziranei, handi tinovhota tibvise hurumende yeumbavha. Tingangopopota pamasocial media tichipopota tichitaura zvakawandisa, handei tinovhota tibvise hurumende iyi. Apinde hake mukomana, ngaapinde mukomana, ngaapinde.
Mamukasei paStudio 7? Ndakateerera zvangu Studio 7 nezuro makuseni. Hazvina kubuda pachena chaiko panouya anonzi Matangi uyo. Matangi aibvunzwa kunzi mari dzenyu munodzowanepi, aizvambarara pamubvunzo achichinja mabvunzirwo aitwa. Ngaanyatsobudisa pachena kuti mari idzi dzizaiwo dzinowanikwa kupi. Ndo mari ka idzi dziri kubuda idzi dzegold idzi dzawakaba idzi ndo dzaakuchiita basa rekutenga mazimota mhuri yeZimbabwe ichitambura.
Halo muse, ini ndinoshamisika nemota dzekampaigning dzatengwa idzi nezanupf. 210 Ford Ranger Twin Cab, 210 mota Ford Ranger one inokosta kuma 24,000 one new mota dzatengwa idzodzo. Iyo nyika yakadai, nyika zvinhu zvichiwana vachitambudzika kudai, rete hadisi kuita zvii zvakafa. But inoona nyika ichitotenga 210 mota dzekupa vanhu makambeni bhiti, hakuna kana chirimo munyika. Zvinhu zvezvi zvakaondomoka. Saka zvinoreva kuti chiinzi kuti hurumende iripo ka, hurumende iripo hamawani, hamawani hurumende iripo, hazvitomboiti 210 mota.
Kwaziwai, kwaziwai makadii vana veZimbabwe. Isu tinofara zvedu tiri kuno kuSouth Africa uku. Mwari da atibatsira tawana president angatimiririra, nokuti tiri kutambudzika vanhu vemwari. Izvezvizvi tiri kuniwa, tiri musango togara mudzimba dzemazengi woga. Nematonherandi akuno kushuwa unyatsokuona kuti kusina mai yakuendwe.
Tinofara nenyusi dzamunotipa, asi chishuwo chedu ndechekuti avo vanosvita hanzi tiri kuSouth Africa, tiri kuSouth Africa. Makamboona here pavanogara, makamboona here pavanogara vanhu ivavo? Taikumbirisawo dai vari vamwe maregere henyu kuti hanzi tiri kuSouth Africa. Vazhinji vacho vanotambasiri kuchera ngoda, vazhinji vacho vanosenza mumapurazi, dzimba dzacho dzavanogara hadziite kuti dzini dzinogarwa nevanhu. Saka taikumbirawo kuti kana muchitaura henyuka, ingozi yaivo pekugumira pamunogara pacho panotonyadzisa. Saka taikumbirisawo kuti aiwa ngatisimbisanei tinorejista kuvhota tikugara zvakanaka. Ndochishuwo changu ichocho icho. Takangomira kuti mukomana ngaapinde hake tikugarawo zvakanaka. Aiwa ndama njenjenje zvavo vekubhohwera uko.
Thank you.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Iro gore rapera iri, People's Republic of China, kana kuti PRC, nehurumende yemuHong Kong, vakawedzera kudzvinyirira kwavo kodzero yekuti vanhu vataure vakasununguka, kumbunyikidza kodzero dzevanhu nerusununguko rwevanhu vemuHong Kong, sezviri mugwaro rakaburitswa neHong Kong Policy Act. Hurumende yeHong Kong yakaenderera mberi nekudzika mutemo weNational Security Law uye kushandisa mutemo unopandukira vanhu kunyaradza vanofungidzirwa kuti vanoshoropodza paine vanhu vanodarika chiuru nemazana maviri kana kuti 1200 vanonzi vari muusungwa nekuda kwemafungiro avo mune zvematongerwo enyika. Mugore rapera vakuru muhurumende yePeople's Republic of China vakaenderera mberi vachinyima vanhu mukana wekuti vaite zvine pundutso mukutongwa kweguta kusanganisira kekutanga kubvumidza munhu mumwe chete kukwikwidza pachigaro chemukuru weHong Kong kana kuti Hong Kong Chief Executive. Vakuru veHong Kong vakaramba vachishandisa mutemo weNational Security Law wakadzikwa zvechisimba neBeijing kuHong Kong muna chikumi 2020 kuitira kuwedzera kuparadza zvishoma nezvishoma hutongo hwejekerere muHong Kong pamwe nerusununguko rwevanhu vemuHong Kong. Vakuru vehurumende yeHong Kong vari kuenderera mberi nekusunga pamwe nekupomera vanhu vanenge vachiratidzira murunyararo kusanganisira vanoisa mashoko pamwe nekutumira pamadande mutande. Mapurisa akasunga nekutonga vanhu vanoisa mashoko ezvematongerwo enyika pamadande mutande. Mapurisa akaenderera mberi kutsikirira kodzero dzevasungwa munyaya dzakatarwa kunzi dzine chekuita nekuchengetedzeka kwenyika kusanganisira kuvanyima mukana wekubvisa mari yechibatiso uye kuvagarisa muusungwa kwenguva ndefu vakamirira kutongwa, kuvatorera kodzero dzavo dzinovabvumidza kumira pamberi pechikwata chevatongi vasina kwavakarerekera kana kuti juri achida kuti mhosva dzavo dziongororwe nemutongi akadongwa nemukuru kana kuti Chief Executive akagadzwa neBeijing. Hurumende dzeHong Kong nePeople's Republic of China dzakaramba dzichinanga masangano akazvimirira, masangano enhau, vanorwira kodzero, vatori venhau, mapato ezvematongerwo enyika, masangano evashandi nevamwewo vanhuwo zvavo nemasangano ayo vakapomera mhosva yekudyidzana nesangano rinorwira utongo hwejekerere muHong Kong kana kushoropodza hurumende. Mapurisa akasunga Cardinal Joseph Zen vane makore makumi mapfumbamwe ekuberekwa avaimbove bishop wecatholic muHong Kong nevamwe vachifungidzirwa kuti vari kushanda nevekunze. Vakuru vakuru muHong Kong vakapomera mhosva vapepeti venhau pamwe nevakuru vemakambani enhau ayo akavharwa pari zvino anoti Apple Daily neStand News kusanganisira muridzi weApple Daily vaJimmy Lai vachinzi vakapara mhosva dzine chekuita nekuchengetedzeka kwenyika uye kupomera Stand News mhosva yekupandukira hurumende nekuburitsa nhau dzeve zvematongerwo enyika dzakarerekera kune vanorwira utongo hwejekerere. Masangano enhau akazvimirira akaramba achivhara achidoma mitemo yakaoma ine chekuita nezvematongerwo enyika muHong Kong. Vachitaura pamusoro pekuparara kwekuremekedzwa kwebumbiro remitemo muHong Kong, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakakurudzira vakuru vakuru wePeople's Republic of China kuti vadzore kodzero dzekuchengetedzwa kwevanhu nerusununguko kuvanhu vemuHong Kong, kusunungura avo vari muusungwa kana vakasungwa zvisiri pamutemo uye kuremekedza bumbiro remitemo nekodzero dzevanhu muHong Kong. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamiro hurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vazhinji vari kuratidza kusafara nokupinzwa kwezvechitendero munyaya dzezvematongero enyika kuri kuda kuitwa nebato reCCC. Musangano wekurima kwekorosi wa 2023 uri kuita kubhangeti mudunhu reMarshall Land West nhasi chishanu. Zvizvarwa zveZimbabwe nhasi zvichange zvichiratidzira muguta reWashington DC pamusoro peuri huri kuitwa muZimbabwe. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muina Chris Gande.